zino kuchingani zai ne mufaro ini ndini tando nokawande dichiti heino misoro ye nauza nasi muvuro nyamavuvu 6 2018. MDC Alliance ino zirisa vatorive nau kuti ichiri kuungani za umbowo wese unodiwa kuitira kuti ipikise mudarere electoral court zvakaburitswa neZimbabwe Electoral Commission ichiti mutungamiri weZANU-PF vaEmmerson Mnangagwa ndivo vakakunda musarudzo. MDC Alliance inotiwo iri kupikisa zvekare zvakabuda mune mamwe matunhu musarudzo dzenhengo dzeparamende. Mushandi weZimbabwe Electoral Commission kuChegutu West vaGodfrey Masiri vanosiya basa zvichitevera kusabata basa kwavo zvakanaka musarudzo yomumiririri weChegutu West. Munyika hamuchina kugadzikana zvichitevera kudirwa kunonzi kwakaitwa mauto munzvimbo dzinogara veruzhinji, uye mauto aya anonzi ari kufamba achirova vanhu vasina mhosva dzavapara zvikuru munguva dzeusiku. Nyakupomerwa mhosva yokupisa musha wenhengo yeZANU-PF Mutasa Central omiswa zvekare mudara redzimhosva mangwana achikumbira kupiwa mukana wokubisa mari yechibatiso. Studio 7 inoita hurukuro nevatori venhau vachizeya maonero avo zvakaitika musarudzo. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika muZimbabwe, umo mauto nevanhu vakapakatira zvombo vari kupfurisa veruzhinji munzvimbo dzavanogara. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave.